DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Gweta ravamakomborero harizivishe rinoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri pagoredzwa. Mapato anopikisa anoti gore ra-2022 igore rekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Vandumiso Gumede vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nevanomwe 2107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 4,967. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu 209,655. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana neumwe 4,112,241. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu 3,121,783. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gweta renhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vaSimon Chabuka vanoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri musi wegore idzva usati wasvika. Vaharuzivishe avo vange vagara mujeri kwenguva inodarika gore vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zuro nedare repamusoro, asi vachabuka vanoti mapurisa akati vaharuzivishe vakatarisana neimwe mhosva yavari kupomerwa, naizvozvo havagoni kubudiswa. Vachabuka vaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe magweta avaharuzivishe valafumo madhuku nava obeshava vari kugadzira magwaro kuendesa kudare redzimhosva vachiti nyaya iyi inogona kunzwikwa nemuvhuro kana chipiri chiri kuuya.
Takwanisa kuwana bhel ramakomborero haruzivishe naprofesor Love Madhuku vanga vari gweta anoti lead council munyaya iyi. Bhel rabuda tapiwa kunzi avamakomborero haruzivishe ngavapiwe mukana wekubhadhara bhel re $10,000 shoni roga roga vazviendese kumapurisa sedende homicide. Zvichakadaro tazokahadzi kachizowanzi vamakomborero harozvichava neimwe nyaya yavainayo. Nyaya iyi hanzi ndeyekidnapping. Asi tichamba nenyaya iyi ndazoonawo kuti inyaya yakapera kare sezvo mumhangari aida kuita reto withdraw nyaya iyi. Asi hatichatakwanisa kuziva kuti chichikonzero.
Saka pari zvino zvinhu zvaamira sei?
Pari zvino takwanisa kuva released from prison. Dambudziko rimwe chete, prison haikwanisi kuvati vaende kumba, vafare nemhuri yavo nenyaya yekuti kuti vane imwe nyaya yanzi still outstanding. Asi mutsvakurudzo dzaita yatatsvakurudzo about muzvina mangari impala haasi kuda oro munhu wekuti nyaya iyi kwaari haanei nechekuti aite pesuu oro aipfudzire mberi. Konoro zvake hatizvizive, asi iye pachake ari kuti kwandiri inini mukomana ngaende zvake kumba azorore nevamwe vasungwa vaainavo panyaya iyi.
Imini samagweta moita sei nenyaya iyi vachabuka?
Isu semagweta, ini Simon Chabuka naprofesora Vumadhuku taiita zvatakwanisa kuti tiite kuti mukomana ave achiona chaedza rusununguko rwake rebude. Nyaya idzatarwa dzimwe chatevera vamadhuku neni naobesha vagweta rake tichaona kuti toita sei kuti mukomana ave achiona freedom. Tichazama patinogona. Iyo ndoti vanhu vezimbabwe tichazama nepatinogona kuti mukomana gore dzva richitanga ave ari panze.
Avo vange vari rimwe remagweta ava makomborero arizivishe vaSimon Chabuka vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF riri mubishi kuita sarudzo dzevatungamiri mumatunhu. Mapato anopikisa anoti gore ra-2022 igore ramabasa okusimbisa utungamiri hwematunhu pamwe nekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vanoti gore ra-2022 rakakosha kubato ravo sezvo riri gore reshanduko nemabasa uye kusimbisa musangano wavo.
2022 igore reCitizens Action for Change, but inenge takuenda munharaunda mareserva mumastreet bese tichigadzira musangano mumabranchi. Ndo strategic focus yedu kuti leadership yakasarudzwa nevanhu tichiita make sure that we fulfill obligation sungawirana takaita nevanhu mugore ra-2019 mucongress yedu mugweru. Saka tinenge taakustrengthena organization but beyond that.
VaSiziva vanoti vachange vachiita urongwa hunoita kuti vatore masimba kubva kuZANU-PF musarudzo dzemuna 2023.
Tinogadzira nyaya yestrategy, tinogadzira nyaya yetactic, tinogadzira nyaya yekumeka sure kuti MDC Alliance inobuilda as a credible alternative mudzidzo renyika muna 2023. Saka igore reaction.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vanoti vari kuita kongresi yavo gore rinouya kuti vasarudze vatungamiri vanobva kuvanhu vachavhoterwa muna 2023.
Tiri kuitira kuti kana takuenda musarudzo dza2023 tinge tane utungamiriro wasarudzwa nevanhu uyezve wapuhwa mapolicies atingati matongerwo anofanirwa kuitwa nyika nevanhu zvinobva mumafungiro evanhu kwete kuvatungamiriri.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mo Madhuku vatiwo vane zvirongwa zvakawanda muna 2023. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reAll People's Party rinoti aive mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu ndiye achazopinda panyanga ratiwo riri kuumba musangano kubva pasi. Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and the African Democrats kana kuti LEAD Muzvare Eva Joy Chidindi vanoti bato ravo riri mubishi kusarudza nhengo dzichamirira bato ravo mumakanzuru neparamende. Muzvare Chidindi vanoti bato ravo richakwikwidza zvigaro zvose zvemumakanzura nemuparamende.
Ne ma province wao tishimeka shuwa ti ma province ese anenge aine ma candidates kana kuti ma shadow councillors ni ma shadow MP tishimeka shuwa ti hapana ward kana constituents inosara esi na munu saka seli tishuku meka wa shuwa ti ma activities esa tinoita anofana kunge ari ekuti batira pama numbers edu kuti tive tinozivikanwa uye tive tinoramba tichingowanda.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Madhuku vanoti gadziriro dziri kuitwa nemapato dziri kusiya ZANU-PF ichiita madiro aJorgina sezvo vari kubvumirwa kusangana pamwe nekuita sarudzo dzavo asi mamwe mapato vachirambidzwa kusangana nekuda kweCOVID-19.
Mamwe mapato ari kuedza asi nekuda kwekuti dare rachirudzwa munyaya dzematokerwo enyika harina kuedzana sekuti munoona kuti gore rese rapera iri dichitaura nenyaya dzecovid-19 mamwewo masangano mapato akazvimirira hanga asingakwanisi kuti asangane achiitawo misangano dzavo dzemaintino democracy dzavo ingangove misangano yekuti vari kutiwo seprovince ngatisangane kana kuti sebranch ngatisangane maresitution dzenyika ndobva anga achimboshanda.
Asi dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya dzekugadzirira sarudzo dzemuna 2023 dzakurumidza kuitwa zvavati mucherechedzo wekuti dzinokwanisa kuita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti mugore ra2021 yakangonyoresa vanhu zviuru zviviri 2000 kuti vakwanise kuvhota. Bato riri kutonga reZANU-PF nemamwe mapato anopikisa akaparura zvirongwa zvekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. ZANU-PF ine chinangwa chekunyoresa mamiriyoni mashanu evavhoti vatsva, ukuwo MDC Alliance ichida kunyoresa mamiriyoni matanhatu. MuNewsday makare vanoona nezveutano kumatebeleland South vanoti vava kutya pamusoro pekukwira kwehuwandu hwemadzimai ari kubarira vana munyisha, pamusoro pekushomeka kwenzvimbo nevanhu vanga vabatsira. MuChronicle mapurisa muBulawayo anoyambira kuti haadi kuona vanhu munyugwagwa husiku hwegoredzva vachiti anenge aonekwa achifamba-famba pakati penguva dza 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani achasungwa, uye vanobatwa vachityaira motikari panguva dzisingabvumidzwi vachatorerwa motikari dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi kuvashamarari veStudio 7 mose kwamuri. Haisu tinofara nevatereri veStudio 7 makadiko. Haisu tashungurudzika nenhau iri kuitika kuZimbabwe yemapurisa nemasoja zvavari kuita hazvina kunaka. Mapurisa nemasoja ngavatinyarewo zvavari kuita izvo. Mbavha dzakuzikanwa kuti mapurisa nemasoja ivo varivo vanonzi ndo vemutemo, ngavamboregerera vanhu. Vanhu havanawo chavainacho, ivo ndo vanotoshanda ende ndivo vanorambidza vanhu kuti vamache vataure chokwadi chavo kuti nyika yarema. Vanhu vakamacha vachipinda mumigwagwa, ivo mapurisa vanorova vanhu nemasoja acho. Iko zvino vanhu vakuzviraramisa upenyu hwavo vanozviraramisa nawo ivovo vapindira usiku vachivabira. Mapurisa nemasoja tinyareivo, tinyareivo, hatina acho nesuwo zvatina, munoshandirawo zvishoma. Tiregeivo, imimi ndimunotomukira kumabasa. Zvatenda hangu.
Hongu tingapemberera hedu tichiti muZimbabwe maita chichehwa chinonzi lithium. Saka nokudaro nyika, upfumi hwenyika huchasumukira zvakanyanya, uye nyika simba remari richati simukei zvokukunda nyika zhinji pasi rose. Hapana chitsva chinogona kuuya nokuda kwaizvozvi. Nyika yeZimbabwe yakaropafadzwa zvikuru, ine zvichehwa zvakawandisa. Mangoda chaiwo akabuda gore ripi? Iko zvino tina makore mangani? Chii chaiitika kana kuti chaunzwa nemangoda chatingati auya nebudiriro munyika? Chinongodikamwa pakubudirira kwenyika noupfumi hwenyika kuva nehurumende ine zvido zvavanhu pamoyo zvoga.
Pa Studio 7 apo, makadini mese, tinofara chaizvo. Tinofara nezviri kuita mauto nemasoja, zvavari kuita. Ukaona uchichengeta imbwa yako, yakuba, kutadza kuti uri kuinyima chikafu. Ndiro zvazviri kutorewa, masoja nemapurisa haabvumirwi kustrike. Asi chiratidzo chava kutaridza kaichi kutadza kuti matombo avo ane nzara. Saka kuti vacheme kana kudini, vanogura mutemo webasa. Asi zvava kuita izvika, Mnangagwa nehurumende yake ngaifunge kuti sei zvaakudai.
Mamuka sei paStudio 7 apo? Ya, ndirusike muno muPretoria. Ya, uyo assistant commissioner konya tuyo uyo hazvi pakatomira anomirira ubato rake. Bozi kana mapurisa achinzendaya munorowa chembere kuti dzura upo wachikafu iye oramba akanyarasa commissioner. Zvinoshira kuti kofoni painobhonzi yaramba kudairwa pane zvingapo anodi kupa maupdate yekuti wai ndisina kudaira foni. Imwe nyaya futi iri kunoita ndeyekuti madoctors ari kunzi ari kusvota kuzvipatara, but mapurisa nemasoja ariko. Masoja ndo basa ravo kairo rekuti kana madoctors akasvota sezviri kuita kuAmerica. Biden akaisa masoja kuti abatsire iwo muZimbabwe. Anongokwanisa kuti masoja abatsire kunorova vanhu kana mapurisa unorova vanhu ukabatikana pachiitwa zvinhu zvokuti masoja anofanira kubatsira like madoctors emiritary aenda unobatsira madoctors kurapa vanhu. Zvamwani madoctors ari kushota. Saka ndizvokuti ami iripo ndiye kungoabhusa vanhu here noti kubatsira vanhu.
Zvakaoma chokwadi, ndinoda kutaura pamusoro pemasoja ari kubata vanhu ngunzi. Zvakaoma, ukaona uri baba bemba, bana vako uri sabhuku, vana vako vakufamba muraini vachiba vachibira vanhu, zvakutotyisa ka. Totochengetwa nani? Pasina munhu wekutomutemba kuti ungati ndingatemba ndingaimba nokuzvo, nokuti vana vako iwe sasabhuku ndo vari kuenda do by do vachibira vanhu. Vachibira vanhu makatarisa makeses ari kubuda izvozvi emaAK-47 afamba vanhu vachibira vanhu mudzimba. These people, they are loyal to ZANU-PF. Zvakaoma.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Varairidzi vemaWarriors vakasarudza vatambi makumi maviri nevatatu vachatamba kumakundano e2021 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasimuka nhasi chakananga kuCameroon kumakundano eAFCON ayo vari mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Vatambi vatanhatu, Knowledge Musona, Chinoka Dewere, Kundai Benyu, Jordan Zemura, Dave Moyo naAdmiral Muswe vachabva kwavanotambira vakananga kuCameroon uko vachanobatana nevamwe. Chikwata chadomwa nhasi ichi chinosanganisira vatambi vagara mumaworiors kwenguva refu Tabanika Musoko, Alec Mdimu, Tine Jadebe, Neva Tigere, Onismo Basera, Martin Mapisa, Bruce Kangwa na Kuda Mahachi. Mapisa anotaro kufara nekutambidzwa mukana wakakosha kudai wekumirira nyika makundano makuru aya. Vamwe vatambi vachanobata basa kuCameroon uku ndi Prince Dube, Petros Mari, Talbot Shumba, Kelvin Madzongwe, Peter Mduwa, God Knows Murwira, Gilroy Chimwemwe, Ishmael Wadi na Gerard Takwara. Murwira uyu anotambira chikwata chemuno cheDynamos anoti achashandisa mukana uyu kudzidza nezvenhabvu yepamusoro.
Mufaro wangu mukuru kunge ndichinge ndiripo pakati pevakomana vakabedzwa kumirira nyika. Ndinge ndichizisangana nevakomana vangabva kumatop leads chidzidzawo bhora, dzidzawo noro 2 ende shure yemutambo wese webhora nganenge achimirirawo nyika.
Manager wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi vasarudzwa ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatira basa kutarisira zvakawanda pavari.
VaMupandare vanoti chinangwa chavo kusvika munharaunda yechipiri izvo zvatadzwa nezvikwata zvese zvemaWarriors kubvira muna 1980.
Tikutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Mongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kutarisira kuti Norman Mapeza achashandisa ruzivo rwake rwenhabvu yemuAfrica kuti maWarriors aite zviri nani.
Tinovimba kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi kuti atibatsire pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Makundano eAFCON arutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi. Mutambo weZimbabwe wekutanga uri kumusi wa10 ndira nemateranga Lions ekuSenegal. AFCON 2021 yaifanira kuve yakatambwa gore rapera ikamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zvichakadaro, mhuri yenhabvu yatambira nekusuwa kukuru mashoko abva kuBulawayo kuti vaimbove mukuru wekumahofisi eZifa uyezve vakambovesa chigaro weHighlanders vaNdumiso Gumede vashaya. VaGumede avo vasiya vana vanga vave nemakore 95 ekuberekwa. VaGumede avo vaive mudzidzisi mubasa ravo vaive mubhodhi reZifa rekutanga kubva muna 1980 kusvika muna 1983 umo vakagadzwa nevaive gurukota rezvemitambo muzvari Joyce Mujuru. Ndivo zvekare vaive sachigaro apo Highlanders yakatenga imba yeHighlanders Sports Club muna 1986 vakazotora zvinzvimbo zvemuchevedzeri wasachigaro weZifa, mukuru wekumahofisi eZifa uyezve semukuru wekumahofisi eHighlanders. VaGumede vakabuda zvekare muzvivhitikiti yemitambo yakaita seYellow Card neCry Freedom, zvivhitikiti izvo zvakaita mukurumbira pasi rese. Kushaikwa kwavaGumede kwauya mazuva mashoma, Highlanders ichangobva kupemberera zvavakaitira chikwata ichi mazuva avo eutungamiri. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mazuva mashoma anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mu
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Senator Harry Reid vedunure Nevada vakashaya nezuro vave nemakore makumi masere nemaviri. Senator Reid vanoonekwa seumwe wevanhu vashoma vakanga vane simba neuremu hunotyisa muSenate yeAmerica. Senator Reid vakashanda mudare reSenate kwemakore makumi matatu kubva musi wa 1 ndira 1987 kusvika musi wa 3 ndira 2017. Apo vakazivisa kuti vava kuenda pamudyandigere. Vakashaya mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Senator Reid vanonyanya kuzivikanwa pamusoro pekushanda kwavakaita kuti bhiri rezveutano revaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama reAffordable Care Act, asi rinozivikanwa nekuti Obamacare ribudirire. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti Senator Reid vaiva nechipo chekuyananisa nekusanganisa vanhu vane maonero akasiyana, chinova chimwe chezvinhu chavanozivikanwa nacho.
Senator Reid ndofunga chinhu chikuru chandinoona kunge chawakaita kubatsira President Obama kuwane kupasa ndike inonzi Obama Care. Health insurance yakabatsira vanhu wakawanda chaizvo. Iyoyo kubudira kwawakaita chaizvo ndofunga vanhu vazhinji vanovarangarira nako. Chimwe chinhu ndechekuti waifambidzana chaizvo kwete nana Obama, but nyaya dzekufambira pamwe chetepo pemaRepublicans nemaDemocrats yanga iri nguva chaizvo wamwana mazuva ano wanonaifunga iyo nguva iyoyo, nguva yakanga ine hundu kufambidzana kwaita vanhu. Ende akabatsirawo futi panyaya yemasanctions ekuZimbabwe uku. Aitaura chaizvo zvakasimba kuti kuve nerusununguko rwemachokwadi, kuve nefreedom of the press zvese izvo. Angari munhu I respect what chaizvo nevanhu chaizvo, asi chinhu chikuru ndiye akatungamirira Senate neCongress kutsigira waObama pawakava munhu tema wekutanga kutungamirira nyika yeAmerica. Asi angari munhu aifambidzana zvakanaka chaizvo nevanhu wese.
Simba ravo nokufarirwa kwavaitwa uku mubasa ravo munoti chii, zvaikonzerwa nei?
Chete kuno kuAmerica ka kune vanhu vaunongoona muupenyu hwavo fanika wana Senator Kennedy wai mushakapuri vakangokurawo naivo vaRid munhu akangokurawo ane pfungwa dzekufambidzana zvakanaka nevanhu wese, kana angave maRepublicans angave vanhu verumwe rudzi. Angari munhu wekuti ukasangana naye unongomufarira, anga asina pfungwa dzekuti ndiri muchena saka vanhu vachena ndio vanofanira kuva vane masimba ese. Anga asiri akadaroba, aifambidzana chaizvo. Taigara chivaona patelevision akasangana newekumaRepublicans, akasangana pane nguva yavakanga vari president, nguva yawaGeorge Bush wanga vari president, wachifambidzana zvakanaka chaizvo. Iye mazuva ano vanhu vane chido chekuti dai nguva idzodzo dzaidzoka zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Gweta rava makumburero haruzivishe rinoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri pagore dzva. Mapato anopikisa anoti gore ra2022 igore rekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. vantu miso gumede vakashaya nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.